Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 9 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 1339. Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaFrederick Shaba vatomwa kuti vave gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 1339 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevatatu 13 nezuro. Vanhu zana nevatanhatu 106 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane gumi nevashanu 515. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana vane makumi mapfumbamwe nevashanu 195 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi manomwe nevatanhatu 176 vakafa nechirwere ichi. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine gumi nevapfumbamwe 119 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere 34,658 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvisere zvine mazana masere ane makumi maviri nevashanu 28,825. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma vanga vari mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaFrederick Shaba kuti vave gurukota rezvokudyidzana nedzimwe nyika kuchitiwo vaFelix Tapiwa Mona kuti vave gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu. Amai nokutuda Matsikenyere avo vanova mumiriri wechimanimani West vakadomwawo kuti vave gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland. Vashava vakadomwa kuti vatore chigaro chakasiyiwa nevaivo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusise mwoyo avo vakashaya mwedzi wapera. Munyori anoona nezvokudyidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance Muzvare Gladys Hlwachayo vanoti kudomwa kwavashava kuti vatungamire bazi rezvokudyidzana nedzimwe nyika hakuna zvikuru zvakunobatsira mukugadzisira chimiro cheZimbabwe mumaziso edzimwe nyika nekuda kwekumbopomerwa kwavo mhosva dzeuori muna 1988. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMuzvare Hlwachayo.
Vakabatwa vane mhosva kuma 1980s maringe neuori hunozivikanwa nekunzi Willowgate scandal. Vakadzingwa basa ravo saminista mushure mekunge vaonekwa vane mhosva. Saka izvi zvinotishamisa kuti munhu akadai anganzi ndiye ave minista weforeign affairs wenyika yeZimbabwe anoona nezvekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Hatizivi kuti ZANU-PF iri kuda kunyatsoita sei uye vari kuda here zvechokwadi kugadzisa ukama hwavo nedzimwe nyika.
Asi hamuone here kuti vashava vanenge vachiuya neunyanzvi kana yatingati experience tichitarisa mashandiro avaita kubva vakamboita gurukota nechigaro chavanga vainacho kuUnited Nations?
Ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hwanga husina kutombogadzirisika, asi kuti hwanga hwatonyanya kuwedzera kushata Takaona zvirango zvakabva ku United Kingdom mazuva apfuura. Uye mashoko anoramba achibva ku United Nations. Zvikuru sei ku office ya Secretary General. Maringe nenyaya dzekuchurwa kwekodzero dzevana veZimbabwe. Ukama hweZimbabwe hunogadzisika chete nemareforms. Uye kuremekedza kodzero dzevana veZimbabwe. Kuremekedza bumbiro reZimbabwe. Nekumira huori. Saka mareforms ndiwo chete anogona kutibatsira. Kuti tigadzirise ukama hwedu nedzimwe nyika.
Avo vange vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance, Muzvare Gladys Vachayo, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America, vaRegis Charumbira vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwavashava segurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika, vachiti ndiye munhu chete anga akakodzera kutora chigaro ichocho. Vachiti kusapika Jerry kwakaitwa navashava kunoreva kuti munhu akachena. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Parikitwa cabinet reshuffle ne pachaitwa appointments ndaita kuti kumusangano weZANU PF framework forum yatinayo vanhu vachimenshona kuti pa foreign affairs kuti achapinda kuti atore chinzvimbo chakasiwa navasosiso moyo pakaitwa master kabuda ini ndika menshona kuti position iyoyo ikapiwa vashava vanova vakamirira Zimbabwe UN New York, I think he would do a good job. The reason why I mention Vashava and Ekenovan perform Yoyo, Vagundi Tenda, Nokuti, Indagas Wona Kuti is fit for that office because Vashava, Mashandra Vagata, UN, Atanakita, a vacuum, UN, General Assembly. Tichitarisa futi iwo vashava ini somunhu anondoziva personally vakushanda kwandinoita napresident necabinet yavo pavanouya kuUN every year kuNew York. Munhu ane history iri straightforward.
Asika vacharumbira kune vamwe vari kuti vashava munhu akasviba nekuti vakambobatwa nenyaya iyeyi yeWillowville scandal kana kuti yeWillowgate. Munoti inazvo?
Ya, panyaya yeWillowville scandal. Mukada kuitarisisa nyaya yeWillowville scandal. Vanhu vakawanda, especially maministers anga akawanda chaizvo. Vamwe vachiri kuseva mugovernment izvezvi. Vakanga vari involved paWillowville. Willowville iya yakazogadziriswa if you want to check back. Yakazogadziriswa ikaitwa resolved. Vanhu vazhinji vakanga vari involved. Vakazobhadhara mari back. Vakanga vaita get themselves involved vakakiliwa namacourts. Vashava havana kumboenda kucourt havanambokonvictiwa. We do not convict people ne court of public opinion.
Havasi vakazoregererwa navamugabe here panyaya iyi?
Hapana munhu akaregererwa navamugabe vanhu vamugabe havana kuregerera vanhu. Pane vanhu vakasungwa and vanhu vose vakasungwa vacho. Neva kasochajwa izvisira mari pano vakaita ma out of court settlement vakadzira mari dzacho vamwewo ndo vakachajwa vakasungwa ivashava havasi part of all that hapana record ratinaro rokuti vakaregererwa hapana record ratinaro rokuti vakaitwa convicted hatina futi record ratinaro rokuti vakabadhara mari back out of court settlement.
Avo vange vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare, reHarare Residence Trust, riri kukurudzira kanzuro yeguta reHarare kuti itaurirane nevashandi vari kuramwa mabasa pamusoro penyaya dzemihoro yavo uye kushaya mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vashandi vekanzuro vanoona nezvemvura nekutakurwa kwemarara vave nemasvondo matatu vasingashandi. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti nyaya iyi inofanirwa kugadziriswa zvechimbi chimbi.
Dambudziko riri kuitika muguta reHarare ngerekuti washandi wari kuHarare Water Department wari kudivision inoona nezvekugadziriswa kwemasewerage nekuputika kwepombi dzemvura wazhinji wacho wari kuramwa mabasa. Waita masvondo anokwana mairi kana matatu washandi wazhinji awa wanga vachimboita hurukuro vachiedza kuti nyaya dzavo dzigadziriswe. Asi iko zvino dambudziko racho ranyanya kutekeshera zvekuti kunharaunda dzinogara veruzhinji masuwereji ari kungodhushuka. Wagari wari kuenda kumahofisi ekanzuru hakuna chiri kubuda.
Vashandi vanoti vari kunyunyuta nemhaka yei, chii chavari kuda?
Zvinyunyuto zvavo zvizhinji kubva pakutaura kwatiri kuita nevashandi vekanzuru wekuna naHarare Water vanoona nezvekumasuwereji ikoko nekumvura vari kuti pagore rega rega vanofanirwa kupiwa zvipfeko zvekuzvichengetedza kuti varege kubatwa nezvirwere zvinosanganisira mahovhorosi, magambutsu uye kubayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kubva kune zvirwere zvavanosangana nazvo mukugadzirisa masuwereji. Ukuwo pane mari dzinonzi dzakauya dzawaifanirwa kupiwa dzeCOVID-19 iri allowance. Mari idzi washandi wari kuti hawana kudzipiwa zvoita sekunge washandi wasina kukosha.
Nyaya iyi iri kubata vagari zvakadini?
Masuwereji ari kuvanetsa mudzimba dzavo haasi kugadziriswa. Nyangwe wakaenda kundopa zvinyunyuto kumahofisi ekanzuru wanongoudziwa kuti hapana motokari kana kuti zvekushandisa, asi washandi vanenge varipo wasingaendi kundogadzirisa nyaya dzevanhu. Saka idambudziko rinogona kuunza zvirwere zvakaita sana typhoid nana cholera, nekuti mazuva ano kuri kunaya zvikuru zvinoita kuti masuwereji aya azogone kuyerera achifamba mukati menharaunda, wana vachifamba imomo, wabe vanhu vakuru vachifambawo imomo, zvinoita kuti zvinyangadze magariro evanhu.
Sesangano rinomirira vagari, chii chamuri kuudza kanzuru yenyu?
Isu tiri kuda kuti kanzuru igone kuti vatungamiri vacho wawane mukana wekugarisana pasi nevashandi wavo wagadzirise matambudziko ari kutarisanwa nawo. Isu seHarare Residents Trust tinoshuwira kuti nyaya idzi dzakadai dzigadziriswe pasina kumboita kumirwa kwemabasa, nekuti nyaya dzemasuweji nekuputika kwemvura dzinofanirwa kugadziriswa mazuva ese. Ngadzigadziriswe nekuchimbidza.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vanoti ichokwadi kuti pane hurukuro dziri kuitwa pakati pevashandi nekanzuru yeguta reHarare. VaChideme vanoti kanzuru iri mubishi rekuedza kutsvaka nzira yokuwirirana nevashandi.
Hongu kune sit-in nevashandi vekuHarare Water vane zvinyunyuto maringe neprotective clothing uye nemari dzemuhoro dzavari kuchema-chema kuti dzanonoka kuuya.
Sangano reHarare Residents Trust riri kuchema-chema nemamiriro akaita zvinhu. Kanzuru yenyu pane zvairi kuita here nenyaya iyi?
Kanzuru iri mushishi iko zvino kunge ichitaurirana nevashandi uye management ichitaurirana nana meya kuti mabasa ringe kuti nyaya yemari inge ichigadziriswa vanhu vaone kutambira, nokuti basa ringe richienderera mberi vagari vange vachifara, nokuti vagari vandongofara chete kana pachinge paitwa service delivery.
Avo vange vari mutauriri wekanzuru yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano rePatch Media vaColin Magubea vari kukurudzira vanhu vari kushungurudzwa mudzimba munguva yelockdown kuti vamhangare kumapurisa kana kuti kumasangano anobatsira madzimai nevanasikana kunyanya. Masangano aya anosanganisira reAdult Rape Clinic, Musasa Project nemamwe. Vana vanokwanisa kufona panhamba dzinoti 116 kana vachishungurudzwa. Ongororo yakaitwa neAmerican Journal of Emergency Medicine nebazi reUnited Nations Women inoratidza kuti munguva yecoronavirus nyaya yemhirizhonga mudzimba iri kuwedzera zvakanyanya pasi rose. MuZimbabwe gore rapera Musasa Project inoti yakatambira nhare dzinosvika mazana manomwe nemakumi matanhatu neina mumazuva gumi nerimwe ekutanga kwekunzi vanhu vagare mudzimba. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMagobea.
Isusu sePatch Media Trust tinoshanda nemamwe mapoka anoona nezvemhirizhonga, kumhirizhonga kwezvikuru sei vanhukadzi nevanasikana.
Mungapa heri muenzaniso wemasangano amunoshanda nawaya?
Mapoka akaita sana Katwe Sisterhood, mapoka akaita sana Women Action Group, avo vanotipa information isusu information ya tukui gadzira tuere ruta kuisa mutauro unuzikisikwa ni wano ndio ya tino tendeleza zvikuru sei pama social media platform zvakare muchirongwa chatanti nacho chekutenderera tichiita street campaign tanchishambadza shoko rekuti tiedze kuderedza kana kupedza mirishonga mudzimba muzvikuru sei munguva ino yelockdown. Saka tiri kushanda tichiita disseminate information, information kuti vanhu vagare vari murunyararo, vanhu vagare vachidanana. Nguva ino inguva inenge akaomera munhu wese, asi chikuru kugona kutaurirana. Communication ndiyo inenge yakakosha.
Iyo kurudziro yenyu yekuti vanhu vasaite mhirizhonga mudzimba kana kuti vange vachimhanara iri kutambirwa sei?
Kushambadza kwatiri kuita kupedzwa kwemhirizhonga tikona chiri chinhu chiri kutambirwa, sezvo iye zvinezvi mazuva maviri apfuura pane vhidhiyo yanga ichitenderera yemurume akurova mukadzi. Unoonawo uchitarisa macomments anenge achiiswa nevanhu pamasocial media platforms, uye vamwe vari kutoya vhinhu kumainbox kedu vachishora unhu ihwohwo hwekuti vanhu vanosvika pakurovana zvibhakera, vanhu vachiita kusvika pakutsikana musoro, zvinhu zvokuti hatitarisiri kunge zvichiitika mudzimba. Saka toda kuti tirambe tichikurudzirana, tichishambadza kuti mhirizhonga haibatsiri, mhirizhonga haina chainovaka.
Zvii zvingaitwa kudzivirira mhirizhonga iyi?
Kana uchisangana nemhirizhonga, zviri nani kuti muende kuhama kana shamwari kana vavakidzani kana vakuru vemachechi kana vakuru vemunharaunda. Zvakare munokwanisa kuenda even kumapurisa wane kweVFU, Victim Friendly Unit, vanobatsira zvakare. Kune mapoka zvakare anobatsira kana vanhu vasvikirwa nemhirizhonga, yekuti mukavabata vakaita sana Childline, ana Adab Rap Clinic, ana Musasa, ana Katswe Sisterhood, vanokubatsirai.
Chinangwa chikuru ndechekuti paitwe sei apa vamagobe?
Saka tikuda kuti tirambe chikukurudzirana kuti mhirizhonga kwete. Kana uchida kurova, usarove mukadzi, usarove murume, rova ngoma.
Mutungamiri wesangano rePatch Media vaColin Magobeya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzeparamende yepamusoro muAmerica dzanyora mabhiri maviri anokurudzira kuti vatori venhau vaite basa vakasununguka uye nekuvachengetedza pasi pose. Chinangwa cherimwe remabhiri awa rinonzi Global Press Freedom Act ndechekudzidzisa vanhu pamusoro pekusununguka kwekutapwa kwenhau uye kudzidzisa vanoshanda kune dzimwe nyika kuti vasimudzire kutapwa kwenhau kwakasununguka pamwe chete nekuchengetedza vatapi venhau munyika dzose. Bhiri rechipiri rinonzi Jamal Khashoggi Press Freedom Accountability Act rine chinangwa chekuona kuti vose vanonyomba kana kuuraya vatori venhau vanosungwa. Bhiri iri rakapiwa zita remutori wenhau Jamal Khashoggi aishandira bepanhau reWashington Post. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinofadza zvikuru kuti America inorangarira vatori venhau pasi pose sezvo vazhinji vavo vachishanda vasina kusununguka. Vanoti kana mabhiri awa akava mutemo zvichabatsira vatori venhau vazhinji vari munyika dzisingabati vatori venhau zvakanaka.
Mutemo uyu ndokupama majournalist vapepeti venhau vanotora nhau vachizipepeta vachidzipa kuvanhu kuti vakwanise kunge vasingavhiringwi nehurumende dziri kunyika dzavo, nokuti vanenge vachiita basa guru chaizvo rokuudza vanhu vomunyika imomo pasirose kuti hurumende dziri kushanda dzama levels ose kubva kana kumusha kusvika kunana president kumusoroko nekundo zvinodiwa namatongerwo echechekere democracy kuti zvinhu zvinge zviri pachena vachiripota kurovana kunoita vanhu panyaya dzezvematongerwo enyika pamwe chete noudzvanyiriri kunenge kuchiitika saka mutemo wakati nakei chaizvosa kuti venhau vakwanise kupuwa mukana wavo vakwanise kuprotektiwa nehurumende vasavhiringwa nokuti varipota chino nechino kunzi kwaitiudzei kuti wakuudzai zvakati ndiani kana chichingova chokwadi hachifaniri kunge journalist achivhiringwa kuti wachiwanepi icho chingova chechokwadi
mitemo iyi vanoda kuti inangane nei itarise kupi
vanoda kuti mitemo iyi itarise namatongerwo enyika dzose zvadzo pasi rose nokuti chinangwa cheamerica ndechokuti nyika dzose dzapasi rose dzinge dzichitevera matongerwo enyika yejechetere edhemokirasi ayaya nokuti matongerwo edhemokirasi aya kuti vanhu vanoenda kusarudzo kumaelekshoni pasina vanovhundusira munhu vosarudza mutongerwo aanoda matongerwo akaonekwa pasi rose kuti anosumudzira ugari hwavanhu kufara kwavanhu pamwe chete nokusumudzira nyika saka ndio chinangwa cheamerica ichocho kuti matongerwo iwavo ejechetere edhemokirasi ainge achizodawo kuenderana nemazwi amajournalisti achitaurawo chokwadi kuti apa pakaminama apa apa pakanaka apa ndo panobvira chirongwa cheamerica ichocho inenge ine chirongwa chokuti pasi rose nyika dzose dzinge dzino kuzvitonga kuzere kwedhemokirasi kuya kusina kudzvanyirana asi kana pasina izwi kana press freedom yamajournalisti aya namapepa utongi ihwohwo hahubudiriri
kana mabhiri aya akava mutemo munoona sekuti uchatambirwa sei nenyika dziri kunze kweamerica
nyika dzokuzhe zhinji tinoona dzichitambira bumbiro iri nokuti dzinoteerera kuizwi reamerica dzinozvifariravo izvozvo kutevedzera zvinei zvanzi neamerica zvitevedzerwe nokuti zvinouya nemabhenefiti akaita maforeign aid madonation aya anouyawo kuamerica ichisapota urongwa ihwohwo hwokuprotekta majournalist asi kwozoitawo nyika dzimwe dzakaoma musoro dzinoita sana russia sana china dzagara dzinongoti aiwa isu unoku hakuna zvisarudzo izvozvo unoku hakuna unotiongorora sana saudi arabia
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuohio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi kuroniko rinoti mapurisa mubhulawayo vatangidza kushandisa imbwa nemabhiza mukutsvaka vanhu vanotyora mitemo yokurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19 herald rinoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaudza mapazi ehurumende kuti agadzirise zviri kuitika mumakanzuru mumagrowth points nemumaguta umo vanoti vanhu vave kuvaka dzimba zvisiri pamutemo vachiti vanobira vanhu mari vachiti vanovatengesera mastands vasungwe yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
tanga tichikumbirawo kuti hamero kuti mungatisvitsirowo kunaani dambudziko ratinaro mazuva ano ecovid kumabhangi kunonzi hakuna mari every time apa isu kada kwekunoseenza kuti uwane imwe extra money hauiwani saka taikumbirawo mutisvitsirewo kuresponsible authority ingatiite kuti tipuhwe mari kumabhanga mazuva ano ecovid hazvibatsiri kuti izvo tonzi tiri palockdown mari yauinayo kubhengi hauiwani futi ini zvedi iro ribari dambudziko ribari dambudziko inini ndiri kutaura ndiri kuno kuchipingi mabhanga anetsa mabhanga anetsa ndinokumbira hangu ndapota vashamarari vedu vanoita basa rakanaka mutisvitsiro to the responsible authority tinobonga mashoba
Hey, vana mukukomata nonoka vana blessing zulu tinokutendai nechitongwa chamunotipa chakanakisa chaizvo inini hana zvakawanda chandiroda kungwa mukutendawo chete ndiro kutenda kuna vafurengi guni nenge zanupiyefu vataura vasina dire vakarerekera panhau panhau ya Cecilia Chimbiri na mujara Johana Mamombe nyaya dzavo dziri Matare vanyatsotaura kuti Matare haafaniri kurerekera achitarisa zvematongerwo enyika vachitarisa kuti wabuda mubamani
makadi henyu studio 7 ini rangu zitwa ndaitwa Crispin MG ndinobva zvangu bikita mashoko apo ndoda kungorumbidzawo mashoko avaguni akaona muzimbabwe tikaita vanhu vakaita savagu Frank Guni avo pakutaura chokwadi kudivi rezanup f nyika yedu inogona kubudirira zvakanaka zvisingamboiti ndatenda hangu mondisimbisirawo Plaxedes Jeremiah.
Makadini ko vanhu vestudio 7 apo tiri kuda kubvunza mapurisa vezimbabwe republic police kuti mhosva yavaniki mangwana yave papiko sandidzovere mhosva dzine vamwe mumajere idzi yakafana neniki yaniki mangwana iyi yekuti madhokotera vari kuuraya vanhu vezanu vadii vavabvunzawo vaniki mangwana ava kuti vakazvitora kupi zvinhu izvozvo izvi vakazvitora kupi zita rinonzi bvanyangu pachipingi apo
ndinomira naye mudharawo anoti Jobus Karlawo mudharawo wakamira ezegamba rozve zvariri kuita tine hope yekuti zveshuwa zimbabwe kaichatorwa nesimba iroro noti simba rechigandanga noti kubvuta zvenharo asi nekuda kwekukunda kwesimba ramwari riripo kuibvisawo madhaka kuti iendewo mafuro manyoro saka tinoti pamberi naJobus Karlawo ngaarambe akadaro ndiri kukumbirisisa kuti gavhumendi idei yaiziyawo iripo iyo yamunangarwa kuti tigadzirisirwawo mapasipoti kune zvakanaka tichibudawo kune dzimwe nyika zvakanaka totsvagawo chouviri kuti vana vedu vakwanise kurarama naivo vana vatiri kuzvara vakwanisawo kuonawo magwaro ekuzvarwa kwavo chinhu chakapinde kunaka ichocho kuti tioneke kuti tiri kurarama tiri muzimbabwe hazviiti kuti mwana wedu akura kana atoita kumafomu 1 akutosiye chikoro kuti aende kune imwe nzvimbo andotsvage chouviri nekuti baba namai vatotadza ndaikumbirawo kuti ipapo igadzirise gavhumendi yedu yezimbabwe titore mapasipoti ngechimbi chimbi uyezve tigadziriswe magwaro edu ekuzvarwa kwevana vedu vatiri kuzvara maite basa henyu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tiri kurukura nevechidiki nezvekushandiswa kwemishonga yechivanhu mukurapa chirwere checoronavirus. Tichange tichitarisawo zviri kuitika muzvikoro panguva iyo nyika ichiri muchirongwa chelevel 4 COVID-19 lockdown. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano.
Karamba kambo kanobva kuna Marshall Munhumwe nechikwata chake che4 Brothers. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chimwe chete chine mazana matatu ane makumi matatu nevapfumbamwe 1339. Vange vari mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaFrederick Shaba vadomwa kuti vave gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika. tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zviyo dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.